chekutanga ndechekuti hatisi muno vazhinji vedu nekuda, hatisi muno by choice, asi tiri muno nekuda kwamareasons akasiyana atakabvira kuZimbabwe. Vamwe vakatiza kushaya mabasa, vamwe vakatiza kumbunyukizwa nehurumende yeZimbabwe, vamwe vakatiza kuurayiwa, vamwe vakatizawo kuona kuti upfumi hwenyika husi kufamba zvakanaka. So munhu wese ari muno haasi muno nekuda, asi vakatiza madambudziko ako.
Saka sei mafunga kuti muratidzire pamusangano mukuru wakadai weUnited Nations?
Isu tinoona kuti ndiwo mukana wekuti zvatisiri kumba paground, asi tawanawo mukana wekuti tifesane naye, timuudze pane zvichemo zvedu kuti aiwaka iwo dewamira kumunyikidza kodzero dzavanhu, iwo dewamira kuita uori, dewagona kuita zvakadai nezvakadai zvinoendesa nyika kumberi. Ndo chikuru chati kufambira. Aiwa, hatifambira bopoto. Aiwa, asi tiri kufambira kundoratidzira zvinyunyuto zvedu zvatinazvo maringe nematungamirirwe aiita nyika.
Asika vamunangagwa vari kutivo vakwanisa kuvandudza zvinhu zvakawanda, mimwe mitemo yakaita sana aipa naNaposa, vachitiwo zvinhu munyaya dzezveupfumi zvinenge zviri mugwara.
Kazhinji vamunangagwa vanokwanisa propaganda yavanoda kunyepera nekune dzimwe dzenyika kuti kuda zvinhu zvakaita zvakanaka munyika. Saka izvi ndiwo mukana uno wekuti aiwa tijekeserane pachena vedzimwe nyika vese varipo kuti aiwa musanyepirwa nemurume uyu, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusha, that's why tiri muno. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzekodzero dzevanhu, that's why tiri muno. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzeuori, that's why tiri muno. Ndo chinangwa chikuru chatiri kufambira kundodemonstrata kuNew York musi wa23 na24 September gore rinoiri.